uyo muzinda mukuru zvikuru wesimba reZimbabwe richibva muhurumende nokuti ndokuinenge yava kutonga iri ku New Hampden iko Mount Hampden iko kuko asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramedi yakairi muHarare yanga iri doko yakava kwamakare kare zvekare yairhendewa paramedi iyoyo. Chinangwa chedu savanhu veZimbabwe chaiva chokuti Zimbabwe ichibva muutapwa hwokushandisa zvavamwe yovaka paramedi yoga, asi tinowa kuti paramedi ino kunaka kwayo yakapuwa sechipo na achinese nehurumende yekuchina. Mazivire edu isu vanoongorora nezvemari nezvekudyidzana kwenyika, hapana chamahara chinopuwa imwe nyika. Izvi zvino zvinofanira kuratidza kwatiri kuZimbabwe isu maZimbabwe kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo, izinda kupa zinda kutorera. Pane chimwe chiri kutorwa nechina, muchazoona kuti iko kune paramendi ikoko kuchange kwazara mabhizinesi eChina kuti tizoziva kuti vatenga here lendi iyoyo mastendi iwayo, hapana uchaziva.
Chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi?
Chishuviro chedu sevanhu vomuZimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitsiva nenzira yakati, nokuti muupenyu hakuna chamahara. China haingaiti mashura nezviratidzo yekuvaka imba huri iyoyo pasina chainowana. Yatanga kuzviita kupi? Tinoziva isu kuti mapolisi eChina hurongwa hwayo kana inonyanyo kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira. Ichizoti kana takuvakirai zvakati, imi muchazotipa zvakati. Izvozvo zvacho zvichazopuwa China izvozvo, ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende. Asi katinoziva kuti zvichapuwa China chikamu chedu isu maZimbabwe, kwochinogovanzirwei?
Saka chamunotyapa ndechekuti hamusi kuziva kuti China ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii? Ndo panokutya kwenyu here ipapo, Professor?
Ndo panokuvhunduka ipapo, nokuti kaso kutaura kwandaita pakutanga ndokokuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yeZimbabwe, ndiro simba rezvizvarwa zveZimbabwe. Zvino kana takupiwa imba neimwe nyika, zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuChina, taakutengesa nyika kuChina yaakutipa muzinda wokuzvitonga. Kuzvitonga heroku kana kuti kwava kuzvitonga asi tichidi chitorerwa nyika neChina, nokuti pane zvichapuwa China apa zvatichazogara tiri pachikwereti ichocho kwamakore akawanda kana kusatopedza kuri pachikwereti ichocho. Kwesuwo simba redu maZimbabwe riri pati? Kana taakuzoindiranazve zvirodzi zvinofanira takanzwa kuti isu gechi Zimbabwe ichazenge ichivandudzwa namafrench, handiko here kumwe kunobva zvesimba remaZimbabwe ikoko? Nokuti kandio kwakabva zita rokuti Zimbabwe raakupinda zvevamwe vachingwa kuti kwai zvipo izvozvo. Ko zvipo zvavzombokurumbira ike zvino sei? Zvipo izvozvo vachiwanei kungopa chete? Ngataurire nechokwadi, hapana chiri kungouya mahara. Pari kutoita sokuti tiri kutengesa nyika apo naapo, tigoona maitiro acho eparamendi. Tinowa kuti maMP vari kukongorera tiri kungonzi mangwana kunoitwa zvakati, president varenge variko vachivhura paramendi. Hatina kunge tamboenda kunokumikidzwavo sevanhu vanomiririra vanhu, sevanhu vane simba muZimbabwe. Saka tiwa zviri kuvanzwa izvi ndo zvinotivhundusa isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi Professor Masocha, pane chakapa here kuti madzisa huyira abatsirane?
Kana taakuinda kunyaya dzenyika ino, ngatipatsanire usahwira hwavanhu nousahwira hwenyika. Usahwira hwenyika hakuna kuita sohwavanhu hwokuti isu usahwira hunokunda ukama. Aiwa, usahwira hwenyika hunotisungamira dzakondo. Zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutuburuka kunyika yeRussia, nokuti yakatisungamira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo. Panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyoreranwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingaperi. Saka usahwira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena.